This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America, urumu Washington, D.C.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington, D.C.
Manera wakanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anhasi urumuse mumufuro chikunguru 6, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichitevi zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vaimbova gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo vanoitwa gurukota rezvedzidzo yepamusoro.
Kanzuri yeguta reHarare inoyambira vanotengesa migwagwa kuti vaende kunotengesa zvinhu zvavo vari munzvimbo dzavakatarirwa nekanzuru iye.
Munyori ane mukurumbira zvikuru munyika, Freedom Nyambaya, anoshaya ukuwo muimbi ane mukurumbira, David Masondo, achishayawo kuSouth Africa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vawandudza zvishoma dare ravo remakurukota vachibvisa vaJonathan Moyo kubazi rezvekuburiswa kwemashoko vachivaita gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro. VaMugabe vatoresa mhiko makurukota matatu nhasi vasati vadoma dare remakurukota. Vaive gurukota rezvemukati menyika vaKembo Mohadi vave kuona nezvevasori. Vaive gurukota rezvemvura nezviwanikwa vaSevia Kasukuwere. Vave gurukota rezvematunhu ukuwo Brigadier Ambrose Mutiniri vave kutora chigaro chava Joe Bigimatiza chekuva gurukota redunhu remashonaland East. Amai Nyasha Chikwinya vave gurukota rezvemadzimai. Gurukota rezvevashandi amai Priska Mupfumira ndivo vari kufanobata chigaro chegurukota rezvekuburiswa kwemashoko. Tavabvunza kuti zviri kufamba sei pazvigaro zvavo.
Ndiri gurukota republic service, labor nesocial welfare, asi ndangokumbirwa kuti ndifanobata in an acting capacity kuministry yekuzvekuburiswa kwemashoko kusvika mukuru wenyika His Excellency President Mugabe vaapoenda minister ari substantive.
Mungaziva kuti zvichaitwa rini here zvekuti padomwe rimwe gurukota?
Aiwa kwete, inini acting kungoita act auchet vanozoita pavanenge vangoitira ipapo zvikavari, saka handizivi zvanari zvenazvo.
Asi muri kunzwa sei nekukurudzirwa kwamuri kuramba muchiitwa nemutungamiri wenyika tichitarisa basa ramuri kuita muhurumende?
Ndinotenda mukuru wenyika kundipa basa. Ino ndinofarirawo zvakare kuti ndicontributewo kudevelopment yenyika yedu. Zveprivate sector ndakashanda over 33 years, saka yakwanisa nguva yasvika nguva yekuti ndichipowo ruzivo rwandakawana, wisdom experience zvandakawana private sector, kuti ndichiaplyawo kunyika yedu. Kutenda His Excellency nekuvimba neni, ini ndichashandawo nesimba kuti tisimudzire nyika yedu yeZimbabwe.
Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburiswa kwemashoko uye vari gurukota rezvevashandi amai Priska Mupfumira vari parunare muHarare. Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDC vaObed Gutu vati zvaitwa navaMugabe kungopedzera hoko padehwe retsindi sezvo dare ravo remakurukota risina njere dzekunyukura nyika mumadhaka mairi. Tabatawo mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vaPedzai Ruhanya kuti tinzwewo maonero avo.
Pamutemo mutungamiri wenyika ane kodzero yokuti akaongorora mashandiro anenge achiita hurumende yake nezvinenge zvichiitika munyika, munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzeindastiri. Vane kodzero yekuvandudza hurumende yavo kuti vaone kuti inonangana nebasa rehurumende rinenge riri panguva iyeyo. Asi ndichiona hangu kuvandudzwa kwaitwa hurumende, handii andiona hangu pane chinhu chingatishamisa chaizvo pane zvaitika. Mukatarira muzvinafundo vamoyo vaitwa kuminister of higher education ndokwavo chavo chavo ende tosaziva kuti vamwe vakiine vagadzirise haya education ive nechimiro, tisangoona vanhu vachingopuwa madhigiri ekufona, tisangoona vanhu vasina kodzero vachiitwa vakuru vakuru mumayunivhesiti vachitungamirira mapazi emayunivhesiti vasina kudzidza. Saka vamwoyo semuzvinafundo asina kana munhu anopikisana nazvo, tinoona sekuti chigaro chavapuwa chigaro chakakodzera.
Ko, vamwe vanoti vamwoyo vanenge vadzikisirwa kubva kubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko?
Vanhu vane maonero avo nenyaya yekuti pavanga vari kuminister of information, vamwoyo munhu anoti paanenge ari anotosiliwa purezenzi yake, nenyaya yekuti munhu anoshanda ende munhu anoongorora zvinhu zvakawanda wanda.
Asi tichitarisa nemamiriro akaita zvinhu munyika, zvaitwa navamugabe zvingabatsira here kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nezvimwe zviri kunetsa?
Aiwa, hapana chinhu zvezvinonyanya kubatsira, nekuti munhu anofanira kutoitwa reshuffle ndiwo vamugabe ivo pachavo. Mutana ane makore makumi mapfumbamwe nerimwe vanofanira kunge vachizorora. Nyika inoda utungamiri hunenge hune vanhu vakata vechidiki.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vari parunare muHarare.
Kanzuro yeguta reHarare iri kukurudzira vose vanotengesera mumigwagwa yeguta iri kuti vachitanga kuenda kunzvimbo dzakasarudzwa kuti vange vachitengesera vari, sezvo zvinhu zvose zvave mugwara. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti nzvimbo dzinosvika 15 dzave nemvura pamwe nezvimbuzi, izvo zvinoita kuti vane makadhi vakanyorisa kuti vange vachitengesa vange vachitanga kuenda kunoshandira panzvimbo idzi. Vanoti vanhu ava vanenge vachitarisirwawo kubhadhara mari inoita $1.25 pazuva. VaChideme vanoti kusvika pari zvino vanhu vanosvika zviuru zvinomwe vakatonyoresa uye vave nemakadhi. Vanotiwo kanzuro yavo haisi kuzoshandisa chisimba mukubvisa vanhu vanenge varambira mumigwagwa, asi kuti vachatevera zvinorehwa nemutemo weguta wezvekutengeswa kwezvinhu kana kuti vendors bylaws dzegore ra2014. Vati nyaya iyi haisi nyaya yekuti vanhu vange vachitarisira kuti kanzuro inge ichirwisana nevanotengesera mumigwagwa. Kanzuro yeguta reHarare inonzi ine nzvimbo dzinodarika 100 dzakasarudzwa kuti vanhu vange vachitengesa vari. Asi vanotengesa mumigwagwa vanonzi vari kuramba kuenda kunzvimbo idzi vachiti kure neguta zvinoita kuti vange vasingavani vanhu vanotenga. Ngatinzwei hurukuro yataita navaChideme pamusoro penyaya iyi.
Ndiwo mamiriro akaita zvinhu kuti munhu wese aane kadhi rake iri panzvimbo paanofanira kunge achitengesera anga achitoenda panzvimbo ipapo anotengesera ipapo. Kubudikidza naizvozvo, kune vanhu vatori munzvimbo dzinotenderwa kutaura kwatiriita vari kutengesera panzvimbo dzinotenderwa dzavakanyoresa, idzo dzinosanganisira 40th Street Baseminas, paEasy Park Car Park iri kuna 40 ikoko, pacopacabana, pacharge office, paflea market iri pacharge office, nemwe yefood and vegetable iri pacharge office, kumarket square vari pano vari kutengesera ipapo. Vanhu ava vari kutidadisa kwazvo kuti vari kutengesera panzvimbo dzinotenderwa.
Vari kusarudza sei nzvimbo dzavanonoshandira? Vari kupiwa nekanzuro here?
Hongu, nzvimbo idzi dzinopiwa nekanzuro, nekuti kanzuro ndiyo muridzi wenzvimbo dzekutengesera. Saka kanzuro ndiyo inopa vanhu pekutengesera.
Kune vamwe vari kutiwo nzvimbo dzakawanda dzakataurwa nekanzuro kuti dzakukwanisa kunge dzichinotengeserwa zvimwe zvakaita semvura nezvimbuzi hazvisa zvanyatsopera. Mungajekesa here kuti vanhu vanzwisise?
Hatina nzvimbo yekutengesera isina mvura nezvimbuzi. Izvo kana muchida huyaiwo kuti kuratidzei zviripo kuti mvura nezvimbuzi zviripo. Chavangatotaura chisati chapo chatinotenderana navo, matende ekuti vange vachitengesera vari pasi petende, nekongireti ichauya kuiswa kuti pasaite dust. Izvozvo tinotenderana navo, zviri kutotariswa izvozvo, zviri kutogadziriswa, asi mvura nezvimbuzi zviripo.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Asi mukuru werimwe remasangano evanhu vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vanoti nhengo dzavo hadzisi kuwana ruzivo rwakakwana kubva kukanzuro pamusoro pemapiwirwo ari kuitwa nzvimbo dzekutengesera idzi.
Ikurudziro yatingati iri kungoenderana nemaringe nemataurirwo ekuti zvinhu ngazvirege kuitwa zvichimhanyiwa. kurudziro iyi iri kuitwa asi mavenda ana information yekuti ava nekadhi racho riri kutaurwa iroro ndekupi kwacho kwaari kuenda. Hapana prosesi yakaitwa yekuti mavenda azive kuti after obtaining kadhi racho achazoenda kunoshandira kupi. Announcement yakaitwa neCity of Harare haina zvayakataura maringe nenyaya yekuti wava nekadhi unoenda kupi. Saka ikurudziro semashoriro ataindwa taprocesi rose yatiri kushora futi kuti ikurudziro isina udzamu isina chokuita nezviri kuitika paground.
Tataura nemumwe mukuru wekanzuro ari kuti makaenda kukanzuro anosvika kuzivisai nzvimbo dzekuti munge muchinoshandira. Nhengo dzenyu dziri kumbozviedzawo here izvozvo?
Idea yekuti vanhu vachitanga kuenda kwachona kuri kutaurwa ikoko iidea yakatotaurwa ndofunga mazuva maviri apfuura kuti zvawa nekadhi chienda uko. Asi tiri kuti aiwa vanhu ngavangowana information kuti kana une kadhi namba 1 kusvika pakadai uri kuenda pavending site yakati. Amavenda afanikura machingofamba achingoteverera tikuenda kumaofisi yeCity Council kundotsvagurudza nyaya imwe chete iyoyo. Vangadai vakaplana zvinhu zvavo sachewo yekuti paunongowana kadhi automatikali wautozva kuti tiri kuenda kundoshandira pawadzai vending store kana kuti pashumbo yaonda vending store. Zvino kana vachiramba vachitaura kuti kai tidzoka iri kumaofisi muzonzwa kuti moenda kupi, hamungomonga muone kuti kuri kutadza kuti havana havana kurongeka imi.
Asi nhengo dzenyu dzakagadzirira here kunge dzichienda kunoshandira munzvimbo idzi tichinzwa kuti kune zvose mvura yavapo nezvimbuzi zviripo?
Taita tsvagurudzo mukoma musanyepegwa, hakuna mvura dzirikoko, manyepo chete ndovachakonzeresa korera.
Avanga vari mukuru weNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel zimu muchishandisa decoder reWiztek kubva na7pm kusvika na9pm.
Chirongwa ichi chinodzokorwa zvakare na11 kusvika na1am. Kana muri paWiztek tsvagai channel yakanzi CHZim.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Imwe ndege yehondo yemuIraq yadonhedza bhambu munzvimbo iri kumabvazuva kweguta guru renyika yeBaghdad. Vanhu vanomwe vakafa muchiitiko chinonzi nemauto itsaona. Mutauriri wemauto anoti ndege yerudzi rweSukhoi iyo yakagadzirwa neRussia yanga iine zvinhu zvanga zvichiinetsa zvapa kuti idonhedze bhambu iri. Ndege iyi yanga ichishandiswa mukurwisa nemuchadenga chikwata cheIslamic State icho chakatora igore rapera nzvimbo dzakawanda dziri kumaodza nyemba pamwe nekumawirira kwenyika iyi.
Vakuru vakuru vemuNigeria nhasi vati kubhombwa kwakaitwa panzvimbo yekunamatira pamwe neyekudyira muguta reJos kwaurayisa vanhu 44. Kuputika uku uko kwakaitika nezuro kwakakuvadza vanhu 44 sekutaura kwesangano reNational Emergency Management Agency. Kurwiswa uku kuri kuenderera mberi vanhu vachifa muzviitiko zvinonzi zviri kukonzerwa nechikwata cheBoko Haram. Vanhu vanodarika 200 vakafa svondo rapera mukurwiswa kuri kuitika mudunhu iri.
Sangano reNational Council of Zimbabwe rinoti vana vanozvarwa vaine utachiona weHIV vazhinji havasati vave kutsanangurirwa nevabereki vavo kana vakura kuti vane utachiona, izvo zvinozokanganisa matorero avanoita mishonga yavo. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri amai Tapiwa Pfupa vanoti dambudziko rekusatora mishonga yeHIV AIDS kune vechidiki riri kuramba richikura munyika kunyanya pavana vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemapfumbamwe. Marvelous Mhlanganya uyu weStudio 7 aita hurukuro naamai Pfupa kuti tinzwe zvizere nezvedambudziko iri.
Pavana vanozvarwa vaine chirwere pavanokura vachizosvika pazera rekuyaruka vachikwanisa kunge vakupindawo muusha shamwari nevakomana kana kuti nevasana nezvira rao dambudziko riripo ndirekuti vabereki havasibudira vana pachena kuti vavazivise kuti mwana wangu iwewe une HIV kazhinji kazhinji vabereki vanopa mwana mushonga kuti imwa mushonga mazuva ese nguva imwe cheteyo nekuti une moyo unorwadza kana kuti une dambudziko reicho vasingavatauriri chaizvoizvo chavari kurwara nacho saka zvinoitika pakukurukura kwatinoita nevana mukusangana navo kwatinoita vanoti iwo kana asinganzwi panorwadza haamwi mushonga uya nekudaro anenge achitoita kwatinoti iko kudifolta nekuti haasi kunwa mushonga sekutarisirwa kwaanoita saka ikurudziro yedu zvakanyanya kuti vabereki ngavape vana mishonga vavaudze mamiriro akaita zvinhu kuti mwana wangu iwe unorwara une utachiona hweHIV vovatsanangurira zvakazara nechirwere ichocho sekuziva kwavanoita
ko mamwe mazerawo ari kuwanikwa achibata utachiwana hweHIV AIDS mungati mazera api uyezve vangazvidzivirire sei
tichitarisa kuti vamwe vevana ava vaakuzowana chirwere ichi pabonde vanga vakazvarwa vasina asi nekuti vaakuendawo pabonde variko vechidiki vari kuita misikanzwa ndinokurudzira kuti kana usati wawanika usaenda pabonde usati wawana usaende pabonde asi variko vari kuenda pabonde vamwe nevanhu vakuru vezera rana baba vavo kana rana sekuru wavo vatinoti iyo intergenerational sex ikoko ndokwavasingagoni kunyanya pavasikana patora zera rekuti musikana ane 14-15 years haagoni kukurudzira baba vane tomboti 50 years kuti ngatishandise ikondom yatingati kusafe-sex havagoni kunegoshiyeta vanongoti zvaitwa izvozvo ndizvozvo saka ikurudziro yedu kuti vana varege kuenda pabonde nevamwe vezera ravo kana kuti nevarume vakuru kana vakadzi vakuru kwavari nekuti havazogoni kuti vange vachitsanangura kana kudonongodza kodzero dzavo kuti vawanikwe vachiita iyo yatinoti safe-sex kana kuti bonde rakaputirwa
amai Tadiwa Pfupa vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano renational aids council of zimbabwe vanga vachitaura vari parunare muHarare namavhilas muhlanganyawe westudio 7
mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kushanya kuchina kunotaurirana nehurumende yeko nenyaya dzezvibvumirano zvakanyoreranwa pakati penyika mbiri idzi gore rapfuura vamunangagwa vakasimuka munyika nezuro negurukota rinoona nezvemabhizimusi madiki amaistembisonyoni pamwe chete navamike bima vanovegurukota rinoona nezvemaindastiri vamunangagwa vanonzi vachasangana nemumwe wavo wekuchina pamwe nevemabhizimusi vachitaura nezvekuita mabhizimusi pakati penyika mbiri idzi bepanhau reherald rinotizve vakanyorerana zvimwe zvibvumirano zvakare nechina mutungamiri ngomo westudio 7 abvunza nyanzvi mune zvematongerwo enyika vankululeko sivanda kuti kubvira zimbabwe payakatanga kudyidzana zvikuru nechina pane zvakawanda here zvayati yawana
ndinofunga kuti kubva pakatanga nyaya dzekuti vamugabe vakuda kudyidzana nechina nemadhiro dzavari kuramba vachingoita hatisati tanyatsoona zviri kubuda kubva paudyidzano saka tinofunga kuti pamwe kufamba kwaita vice president ikoko nevanhu vavo vari mugovernment tichatarisira kuti zvichabudisa zvitswa here pakuti ikonomi yezimbabwe ichatanga kuwanawo zvakati kuti kubva mukudyidzana nechina
kana pasina chiri kubuda apa sei hurumende isingatarisi kudyidzana nedzimwe nyika dzakasiyana siyana
tinoziva kuti ende ndinofunga kuti vamugabe nemaminista zavo vanonyatsoziva kuti kugadzira upfumi hwenyika kunoda kuti vadyidzane nedzimwe nyika dzakaita sana America nana UK dziri mudivi rino asi havasi kuzozviita izvozvo nokuti pakudyidzana uku zvinodikanwa kuti vatange kugadzirisa zvimwe zvinhu munyaya dzematongerwo enyika asi vamugaba havadeka kuti vachinje matongero avanoita nekutevedzera mitemo nekushandidzana nemapato anopikisa mune zvakanaka musina kurwisana nekupukana saka ndofunga kuti izvozvo ndinozvinovanetsa kuti vatarisewo kumativi akasiyana asiri echina vanodyidzana nechina nenyaya yekuti china haina basa nazvo inongoti chero taona zvatinoda hatina basa nekuti mutongi wenyika iyoyo anoita zvipi
vanongorora zvematongerwo enyika vamukurure kweSuwanda vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari kuBritain.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuvandudzwa kwaitwa dare remakurukota vaJonathan Moyo vachiitwa gurukota rezvedzidzo yepamusoro vachibviswa kubazi rezvekuburitswa kwemashoko.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutora kuti tigokufonerai.
Aimbova murwiri werusununguko uyezve ari munyori ane mukurumbira munyika Freedom Nyambaya akashaya nezuro kuchipatara chemuchinoi. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipanya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi, mwana wemushakabvu Naishe anoti havasati vave kuziva chikonzero chauraya amai vake. Naishe anoti amai vake vakaendeswa kuchipatara chemuchinoi nekuda kweblood pressure yaanoti yanga yakakwira zvakanyanya. Naishe anoti urongwa hwekuradzika mufi hausati hwave pachena sezvo hama dzakawanda dzisati dzavepo.
Haizvozvo zvichiri kurongwa.
Nyambaya anozivikanwa nenyaya yekurwira kodzero dzemadzimai zvikuru sei avo vaimbove varwi verusununguko. Nyamubaya anga ari munyori wemabhuku nenhetembo. Mune imwe nhetembo inonzi For Susanna anotaura pamusoro pekubatwa chibharo kwaiitwa varwi verusununguko vechidzimai nevakuru vakuru muhondo. Nyamubaya asa achirwira kuti vaimbove varwi verusununguko vechidzimai vakabatwa chibharo ava vabhadharwe. Nyamubaya akaberekwa muna 1958 kuUzumba pedyo nePanyadiri Mission. Akaenda kuhondo aine makore 15 uko akakwiridzirwa kusvika pachinzvimbo chaField commander. Pakawana nyika kuzvitonga, Nyamubaya akavamba sangano rinonzi Management Outreach Training Service for Rural and Urban Development. Semuna anoti pane zvinhu zvakawanda zvisina kumufadza muhondo kusanganisira kubhinywa kwevanhukadzi uko kwakaitikawo kwaari aine makore 15. Nyamubaya akanyora mabhuku anoti On the Road Again, Dusk of Dawn pamwe naNdangariro, ose ari mabhuku enhetembo anoburitsa matambudziko anotarisana kana akasangana nevanhukadzi munguva yehondo uye zvinoitika mushure nemehondo. Nyamubaya mumwe wevanhu vakavamba Zimbabwe Writers Union. Mufi asiya mwana mumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Apo misodzi iri pamatama zvitevera kushaya kwaFreedom Nyamubaya, vanofarira mumhanzi vari kuchemawo kushaya kwaDavid Masondo, mumwe wevaimbi vakaomba chikwata cheMasolo Brothers muna 1974. Masondo akashaya nezuro muJohannesburg kuSouth Africa. Vanhu vakawanda vanoti vakashamiswa zvikuru nekushaya kwake. Manager weMasolo Brothers waBodlazo Nzimante vanoti Masondo aiwe muimbi anodarika vaimbi vakawanda vemuSouth Africa. Masondo anozivikanwa nekuimba musambo wembaqanga, uye chikwata chaaimba nacho cheMasolo Brothers chinofarirwa zvikuru muZimbabwe.
Munhau dzemitambo, vakawanda munyika vari kufara nekubudirira kwakaita chikwata chenhabvu chemaWarriors icho chava kunosangana neLesotho murwendo rwekuenda kumakwikwi eAfrica Nations Championship, kunyange hazvo vasiri kufara negadziriro yechikwata ichi. Izvi zvinotevera mangange akaita Zimbabwe neComoro 0-0 kuComoro kwakare. Zimbabwe yakabudirira sezvo yakakunda Comoro 2-0 iri kuRufaro Stadium. Mutori wedu wenhau dzemitambo Mike Okariati anotipanyaya inotevera.
Mutungamiri wechikwata chemaWarriors Jenifiri anoti vari kutarisira kurova zvekare Lesotho kunyanya mumutambo wepamusha uyo wakakosha zvikuru mumakundano aya. Anoti veZimbabwe Football Association vanofanira kurongeka zvikuru kugadzirira kweZimbabwe Warriors kana vachida kuti chikwata ichi tibudirire mumitambo inotevera.
Tigadzirire after maybe a week or two dream camp, then kana tichienda kuma countries yayoka tiende earlier tonoacclimatize.
Muteveri weCape United vazivanai muroiwa vanotsinirawo vachiti ivo maitiro ari kuitwa gadziro yemaWarriors anofanira kusandurwa. Zimbabwe ikakunda Lesotho mumitambo miviri inobudirira kuenda kumaAfrica Nations Championship ayo achatambirwa kuRwanda munandira gore rinouya. Zimbabwe yakapota yatadza kusimuka kuenda kuMoroni kuComoros nemhaka yekushayikwa kwemari, asi mari iyi yakazowanikwa manheru etishanu Zimbabwe ikazokwanisa kusimukana nai dzemangwanani emugovera yokusvika kwasara maawa matatu chete kuti mutambo uyu utambwe. Pamusoro pezvo chikwata ichi hachina kuwana gadziriro yakakwana mushure mekunga murayiridzi wacho Kalisto Pasuwa abuda mukamba nemhaka yekusabhadharwa mari yake muhoro nevezifa. Pasuwa akazodzoka vave kuda kusimuka apiwa vimbiso neSports and Recreation Commission kuti vaizomubhadhara mari yake. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Pasuwa kuti ati apiwa mari yake here. Mitambo yekasolaga Premier Soccer League yakapera seizvi. Cape United 2 Chicken Inn 0 Triangle 1 Highlanders 1 Jaramos 1 Wange 1 Chapungu 0 FC Platinum 0 Flamlili 0 Harare City 0 Buffaloes 1 Aumain 1 ZTC Kariba 0 Tolosho Pirates 1 Tongo Somius 1 Wawa 0. Mumutambo weRugby chikwata chenyika cheZimbabwe cheMasebos chasarirwa nemutambo mumwe chete chete kuti chitore mukombe weAfrica Cup mushure mekurova Tunisia 19-8 mumutambo wakatambirwa kuPrince Edward School. Chibodzwa chetrai chakabva kuna Fortune Chipendo nemapenareti mana kubva kuna Tichafara Makwanya neimwe penareti kubva kuna Lanien Kabwera zvakabatsira Zimbabwe kukunda mumutambo uyu. Zimbabwe yasarirwa nekurova Namibia mumutambo uchatambirwa kuvhindu kumusi wa15 yamavhuvhu kuti itore mukombe weAfrica Cup uyu. Zimbabwe yakapedzera kutora mukombe weAfrica Cup muna 2011. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadi.
Mimwe mitambo yemuAfrica yakapera seizvi: Mozambique 5 Seychelles 0 Botswana 1 Lesotho 1 Burundi 2 Djibouti 0 Zambia 2 Namibia 1 Angola 2 Swaziland 0 Senegal 1 Gambia 0. Kotiwo mumitambo yenhabvu yevanhukadzi pasi rose ye-2015 Women's World Soccer Cup, America yakakunda Japan 5-2, England ikatorawo chinzvimbo chechitatu mushure mekukunda German 1-0 kumitambo yakaitwa kuCanada mukupera kwesvondo.
Sezvo ngwedi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vaimbo vegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo vanoitwa gurukota rezvedzidzo yepamusoro.
Kanzuru yeHarare inoyambira vanotengesa mumigwagwa kuti vaende kunotengesera zvinhu zvavo vari kunzvimbo dzavakatarirwa nekanzuru.
Munyori ane mukurumbira Freedom Nyamubaya anoshayawo kuwo muimbi ane mukurumbira muSouth Africa David Masondo achishayawo kuJohannesburg. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Jonga naChris Kande munhau dzechirungu.